manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu gunyana 29/2017 makateerera ku studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi vatori venhau vaviri veDaily News vanorohwa zvakaipisisa nemapurisa mukuratidzirwa kwaitwa muHarare nhasi kwakarongwa nesangano nemasangano akawanda anosanganisira Reta Jamuka Pastor Ivan Mavarire vomiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende mukuratidzira kwakaita vanhu gore rapera. Vatenda ibiti vanoti ndiwo mutungamiri chaiye webato rePeople's Democratic Party. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. General Council yebato rePeople's Democratic Party nhasi yapa mutungamiri webato iri vatenda ibiti mvumo yekusaina chibvumirano chekushanda nemamwe mapato muMDC Alliance. Musangano uyu watiwo nhengo dzebato iri dzakaita musangano nezuro wakabuda nechisungo chekudzinga vabiti dzicharamba dziri nhengo dzebato kudzamara asi zvinzvimbo zvavo zvichafanobatwa nevamwe kudzamara vevadzoka. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vabiti vati musangano uyu wava pamvumo yekusaina chibvumirano chokushanda nemamwe mapato anopikisa mumubatanidzwa weMDC Alliance. Vati mapato acharamba achitaurirana nyaya yekuti zvikaro zvichafamba sei mumubatanidzwa uyu. Vatiwo bato ravo radoma chikwata chitsva chinotungamirwa nemutevedzeri webato iri vakubva kutsatsa pulu kuita nhaurirano nemamwe mapato. Vapulu vachange vachitsigirwa navasettlement chikwinya avo vanzi vachange vakabata chigaro chemunyori mukuru webato pamwe nava Jacob Mafume mutauri webato iri. Vabiti vashora zvakaitwa nemunyori mukuru vaGordon Moyo nevamwe vakuru vakuru vachiti zvakakonzerwa nebato reZANU PF iro rakatadza kusimudzira matunhu ese munyika.
Ava vabii vedu ava vakasangana kumba kwaSipepangomo vari 10 nezuro inyaya dzokusanzwisisa kuti national question haufaite exclusion neexclusion haufaite rusaruro nerusaruro haufaite nyaya dzemarudzi nerudzo unofaita nyaya dzerusaruro zvakaita Joshua Ngomo nekuingenja nekutaurana nekubata nevano vacho vari kukudzvinyirira to give our people vari kutambura a chance.
Vabiti vati nekuda kwekuti vanoda kuti vanhu vese vashande pamwe chete kubvisa hurumende yeZANU PF havasi kudzinga vamwe nevamwe vavo asi zvinzvimbo zvavo zvapiwa vamwe kudzamara vamwe nevamwe vadzoka zvakare kune vamwe.
Kune vamwe vedu tati dzokai kumusangano vari welcome hapana munhu atadzinga asi to enable our party to move because basa rakaoma taura kuti vachikwinya ndova acting secretary general va mai Evelini Mazungu Masaiti ndova acting chairperson va Heri Mudzuri ndova acting secretary for elections va Julius Magarangoma ndova acting treasurer general va Edward Ndlovu vekubulawayo ndova acting deputy spokesperson hapana munhu atadzinga because we are preaching unity.
Vabiti vatiwo bato ravo harisi kufara nechirongwa chekunyoresa vavhoti icho vati hachisi kufamba sezvange zvakatarisirwa uye vachaenda kumatare edzimosva kuti nyaya iyi igadziriswe sezvo paine chitsotsi chiri kuitwa.
This system haisi kupreventa multiple voter registration so isu tinoziva kuti ZANU PF ndo basa rekucreata zvidhoma nezviganhanga tataurana futi kuti we are concerned kuti pa voter registration paya paya hapana immediate transmission live transmission ye zvinhu zvevanhu varejistwa kuvota. Tataura futi kuti we are concerned nenyaya yekuti mudede akatorejista vanhu vezanu 2 million 2.8 million. So hapana mutemo unoti zvamudede hazvizoenda kwamakarau. So tikuzo zvamudede zvichaenda kwamakarau.
Vabiti vatiwo vamoyo nevamwe vavo vakaita musangano wavo wanezuro kumba kweimwe nengo ye National People's Party inotungamirirwa namai Joyce Mujuru vasipepa ngomo. Nekudaro hapasina nhaurirano dzavachaita nebato iri, asi vamwe vati aya manyepo uye musangano uyu wakaitwa mukati chaimo meguta. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi vekumaruware Amalgamated Rhodesia Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vanoti vari kufara zvikuru kuti urongwa hwavo hwekuratidzira vachiburitsa homwe dzezvipfeko zvavo kunze hwavaita nhasi hwabudirira chose kunyange hazvo mapurisa abvarisa maofisi avo muHarare. Vanoti nhengo dzavo dzakabatana nevamwe varairidzi vemamwe masangano pamwe nevamwe vashandi vehurumende matunha akasiyana siyana dzashandisa nhasi mukana wekuburitsa homwe dzembatya panze munguva yadzanga dzichiita basa senzira yekuratidza hurumende kuti vanhu munyika vari kushupika nekushayikwa kwemari uye mihoro mishoma yavari kupiwa. Vamasaraure vanoti sangano ravo rawana rutsigiro kubva kumasangano anosanganisira Crisis in Zimbabwe Coalition, Zimbabwe Yadzoka uye hashtag Tajamuka sesijikile. Ngatinzwei huri kure yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Urongwa hwanhasi hwabudirira chaizvo. Tinofara netsigiro zhinji rwatawana kubva kuruzhinji rweZimbabwe namamwe wamasangano akazvimirira oga anga vachiparticipata muprogramu iyoyo. Anyanyotifadza ndechekuti kwauya kubatana kwakawandisa kuspecially pakati pemacivil servants maticha kunyanya kunyange maunion avo akasiyana vanga vachibatana vachiratidza kuti vari kuparticipata nemwoyo wose paurongwa ihwohwo. Asi vazonyanyokumbira kuti zvisave musi wekugumisira, tisange tichingodzokorora kuitira kuti vakwanise kuexpressawo varatidze urombo hwakonzereswa nezvisoro vari
mumunyi. Maungana muchiratidzira here kana kuti vanhu varatidzira vari munzvimbo dzakasiyana siyana?
Vanhu varatidzira vari kunzvimbo dzakasiyana siyana, vadzidzisi vamwe vachidzidzisa vana vavo, homwe dziri panze, nyika yose imwe nomwe akaita mabasa ake, homwe dziri panze. Asi tinofarawo nevamwe vaboka retajamuka vakati vari kutitsigirawo vaitawo urongwa hwavo, homwe dzavo dziri panze zvakare. Saka nyika yose homwe dzavo dzingori panze, vanhu vachiratidzira kutumwa kwavo nekushayikwa kweupfumi. Asi tinofarawo nenyaya yekusimbisa kwava kuchiita vadzidzisi nevamwe vanoshanda hurumende kuti vanofarira chirongwa ichi.
Ko tinonzwa kuti mapurisa azouyawo kumahofisi enyu, mungatiudza kuti chii chasvitsa kuti vazouya kumahofisi enyu?
Vapurisa vajaira kugara vakagadzirira kuponda vanhu vanenge vachiita zvinhu zvine runyararo. Saka kwakuri kutarisira kwavo nhasi kuti vachawanazve mukana wekurova vana veZimbabwe vasacha vanenge vatasa. Saka vangouya vakawanda neuwandu hwavo vari 22 kumahofisi kwedu, vachitarisira kuti pamwe ndo vachatangira vanhu kufamba kurumwandira. Asi isu sevanhu vanga vakuziya vanhu vavo tati izvi zvinhu ngazviitwe kuvanhu tisingasangane mumastudio. Kana vazoshaya munhu wekubata tazomanikidzwa kuvhara mahofisi tisatapedza mabasa.
Takanzwa muchikumbira kuti varayiridzi vange vachipiwa mazuva mana ekunotora mari dzavo dzemihoro. Chikumbiro chenyu chakatambirwa here?
Vatiri kutaura navo havatati vatambira chichemo chedu, havatati vatipindura. Asi ndozoona musi wemanje vadzidzisi vazhinji vachatadza kudzoka kumabasa nekuda kwekukodzerwa kwekushayikwa kwemari iyoyi.
Vanga vari mutungamiri wesangano reAmalgamated Rhodesia Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vari parunare kuwedza neStudio 7. Vatori venhau vaviri vanoshandira bepa nhaure Daily News varohwa zvakaipisisa vakaitwa kafira mberi nemapurisa apo vanga vachiita basa ravo mushure mekuratidzira kwanga kuchiitwa muHarare nemasangano akawanda anosanganisira Tajamuka sesijikile. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vatorive na uvaviri vebepa na ure Daily News vanoti mgoveta firenyika na Brighton Goko. Varu washakai pisisa pa wanga washitora mfana ni zoevanu wanga washirati zira ava. Pejgo ni maofisi MDC Muharare. Vaviri ava au vasi wabatira pata vachibinina ropa mumisoro. Vazo batiri wane vamwe vatorive na uu au vazuwa endisa kushipatara kunorapka. Tafire nyika au za Studio 7 hari mchipatara kutangu nzuwa chinu chaputiswa ni mapurisa akazopepu kakuwara goti ropa razara pambashka zake.
Mwenezi kutungu nzuwa goti was something hit me pa gota hit pa gota.
Tafire nyika aende rambera shiki jose razoitika haana kusoshiziva
angu kutikira pakona sana nisikasi na wawona sika kuku atangu wawona papapari ya papari za something inanda uzia tuza itasa ndakwenda wana wadona ya pasi wanda tuona nda kutita nombre wato jamba wafura wachindi jamba ni pamsono then wanda zona Brighton abatu wana wana kumana wana notingisa mchishoku mema CMTC ya ndio ndo zona za bata Brighton but Brighton has good blood in me and is you which is it about
Studio 7 yezo kutaura na Goko uyo angaishanda pamwe chete na Tafire nyika asakundikana kutaura kuti zvafamba sei sezvo anga achiratidza kuti ari kurwadziwa zvakanyanya. Goko akuvarawo musoro ruoko pamwe negumbo uye michina yake yanoshandisa pabasa inonzi yatorwa nemapurisa. Sangano rinomirira kodzero dzevatori venhau munyika Remedia Institute of Southern Africa Zimbabwe raburitsa mashoko richishora kuzvindikitwa kwaitwa vatori venhau ava richiti hurumende inofanira kusiya vatori venhau vachiita basa ravo vakasununguka. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kumapurisa pamusoro pekurohwa kwevatori venhau ava. Zvichakadai zvimwe zvitoro zvaswera zvakavharwa zvichitevera kumhanyidzana kwanga kuchiita mapurisa nevaratidziri vanga vachibva kumasangano akasiyana siyana anga achisanganisira chajamuka. Mumwe ane chitoro chinotengesa nharembozha dzechizvino zvino Muzvare Talent Muriritirwa vati vasara vakangobata maoko vabvutirwa nharembozha dzose dzanga dziri muchitoro chavo.
Tsangona vanhu vachimhanya vakawanda minoti zvanga zvichimbofamba sei mutown vachingotandanisana vamwe vauye vakatopwanya munomushopo vakatora mafoni esandinotengesa ndisisina kana chandinacho.
Mumwe wevaratidziri ava uyo aramba kudomwa zita rake ati havasi kufara nekushayikwa kwemari mumabhanga pamwe nekushaya simba kwaita mari yemabond notes zvichienzaniswa nemadhora ekuamerica. Nokudaro muratidziri uyu audza Studio 7 vasati vatanga kuratidzira kuti gavhuna webhanga guru renyika vajohn mangunjwa vanofanira kusiya basa zvichitevera kushayikwa kuri kuita mari kumabhanga.
Aisa hatisi kutomboda nyaya dzemabond note. Manguji akati kana mabond note akapinda pamarket anoresigna basa, saka izvozvi mabond note acho hasi kutowanika kumabanks. Uno ashaya mabond note acho paparero market vanenge vachitoda mari ritori pamusoro, saka izvo akataura kuti mabond note akapinda pamarket anoresigna basa ngaaresigne because isusu takutokwara.
Hatina kukwanisa kutaura navamangunjwa kutinzwe divi ravo panyaya iyi. Mutungamiri wenyika Robert Mugabe vakaudza vanhu pamarindano vegwamagamba enyika nezuro kuti kushayikwa kwemari kuri kukonzerwa nevanhu vari kuda kuvabvisa pachigaro. Kuoma kwaita zvino munyika kwakonzera hurumende kuti idzike mutemo uchange uchisunga vose vanenge vachitengesa mari pamusika mutema. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vachuchisi vehurumende nhasi vapeta urongwa hwavo hwekupomera pasaivhani mavarire mhosva yekuda kupidigura hurumende mudare repamusoro reHigh Court. Hurumende yakadaidza mapurisa manomwe sezvapupu uye mumwe wacho Chief Inspector Martin Runganga vekumatikitivha eHarare Criminal Investigations Department nezuro vakafananidza Pastor Mavarire nechikwata chinopfurikidza mwero chekuNigeria cheBoko Haram vachiti vanoparidza shoko reruvengo nekupandukira hurumende. Asi gweta rava Mavarire vaHarrison Nkomo vanoti hurumende yakundikana kupa humbo hwezvese zvairi kupomera vaMavarire nekudaro mhosva yavo inofanira kuraswa. vaMavarire vanonzi vaikurudzira vanhu kuti varatidzire gore rapera uye vakabatwa nemhosva iyi vanogona kugara mujeri kwemakore makumi maviri. Mukuseya nezvenyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata vankomo akavabvunza nekuzvabuda mudare nasi.
Yaya panga zviri mudare muzvara nhasi takanangana napasta mawariri dzadziri mbiri. Yokutanga yanga ari padare pei High Court paraidzai da kupisa hurumende ine chisine chisimba. Vanochuchisa vakamirira kuita kuri hurumende vamutanga dura vapedzisa kudaidza mawitness avo vadaidza mapurisa 8 vakabva vavhara kesi yavo. Saka isu tiri kuti aiwa hapana nyaya iripo apa. Tinokwanisa kuti tikuda kukumbira kutare kuti tisunungurwe tichata taura inonzi pachirungu application discharge. Ndiyo yatati tichaita iyoyo. Saka tanzi tichazoisa mapepa edu mudare redzimhosva tichikumbira kuti tipiswe tikurwe pamhosva tinenge tataura musi wa19 November. Pane imwe nyaya yechipiri yanga iri mudare remamagistrate court iyo yakanangana nemhirizhonga yakaitika panzvimbo huru inodzidzwa yeuniversity of Zimbabwe. Apo pasa mawari raiva akaita kuti vakakonzera mhirizhonga vasvika ipapo nemastudents emedicine. Iyoyo dare raramba kuti pasta vane nyaya vakaita saka vaizvozvo vakurwa vanenge vasina mhosva.
Tiri kunzwawo kuti mamwe mapurisa achipa uchapupu anenge aiti pasta mawarire vakatofanana nechikwata chinopfurikidza mwero cheboko haram.
Ichokwadi ichocho saka zvo yakadaro yakabuda mudare redzimhosva.
Pane humbo here uri kupiwa nemapurisa kuti ndo zvavari kuda kuita zvekupidigura hurumende?
Izvozvo ndozvichaonekwa nemuponda akagarisana nenyaya pane zvataurwa asi tiri kupikisa kuti hapana humbowo. Asi tisaidi kuti ane simba pakupera kwezuva ndivo vakabata matombo judge High Court.
Tanzwawo kuti vamakedenge vangu vachipa humbo vapa humbowo nhasi uye vangu vachitiwo kudii?
Vamakedenge vapa humbowo vachingotiko ndo vanga vari pamusoro vakamirira vanoona zvekuchengetedzwa kwerunyararo munyika vachiti vaipuwa maripoti kumaprovhinsi mana emuno munyika pane zvaiitika. Ndokuzobudisawo magwaro acho airatidza kuti maripota avaipiwa nemapurisa aishanda ari pasi pavo akanangana nemhirizhonga yaanoti pasta mawarire vaida kuita.
Gweta rapasta Ivan Mawarire vaHarrison Nkomo vari parunhare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru pamuzinda weWhite House muAmerica vanoti vashandi vehurumende vanosvika zviuru 10 kusanganisira mauto zviuru zvinomwe vari kubatsira Puerto Rico kubva mukuparadzwa nedutu mupengo Hurricane Maria. Mauto United Nations anochengetedza runyararo aiswa mune rimwe guta riri kumabvazuva kweDemocratic Republic of Congo zvichitevera kurwisana pakati pezvikwata zvine zvombo nemauto ehurumende yeCongo. Vanorarama nekutengesa mari muchinoi vanoti havasi kuzosiya basa ravo zvisinei kuti hurumende nezuro yakadzika mutemo unovarambidza kutengesa mari zvisiri pamutemo. Ata Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Nhasi muchinoi panzvimbo ye24 hour apo panozivikanwa nekuchinjwa kwemari zvisiri pamutemo vanotengesa mari vanga vachingombeya mbeya vasina mari dzavanga vakabata sezvavanosiita mazuva ose. Asi ongororo yaitwa neStudio 7 yaratidza pachena kuti vanotengesa mari ava vanga vachitengesa mari muchivande mudzimotokari dzavo kana dzeavo vanenge vauya kuzotenga mari. Mumwe anotengesa mari pa24 hour uyo ati anoda kuzivikanwa nezita rekuti Monya B anoti mutemo wakapatiswa hushande sezvo vacharamba vachitengesa mari muchivande.
Havambozikona bhozi inotangira kutobras kuso chidziro chikiya pasi pasi kushanda munhu wese ane strategy yake yekushanda foni ndo inoshanda noti munhu kunzwa nzwa wakamira apa foni inondoshanda kutodarika kuti kumira foni chai chai inoshanda kudarika kumira foni. Saka izvo hazvina nebasa rese zvokunzwa chero wakaswera wakamira munhu anongoyepfaga mapere kuswera akagara.
Mumwe anotengesa mari vaRichard Nira vanoti hurumende ndiyo iri kukonzeresa dambudziko rekushayikwa kwemari nekuti bhanga guru renyika rinotenga mari kuAmerica sezvavakaita svondo rapera asi yopomera vanotengesa mari mumigwagwa.
Ivo ndovakatokonzeresa from the first place wozi zvavakaita ivo zvekuti vawanda kubenefita ivo chete kuti vabudisa bhondi rakawanda vovegrebha ivo vomhanya mustreet votora mari yese yese vauda kudzoka back to kwatiri sizotaura kuti isisi tirikukonzeresa isati vakachatombokonzeresa but ivo ndovari kukonzeresa ndovagadzise problem avafest ndinoda kungoblama vanhu vese vese.
Vatonderai makai vanoti kuiswa kwemutemo kwakanaka asi sezvagara zvichizivikanwa mutemo uchabata vashoma vasina vavanoziva uye vanenge vasina kubhadhara mari yechoko muhomwe. Vamakai vati vanotengesa mari mumigwagwa havasi ivo varidzi vemari zvichienzaniswa neuwandu hwemari yavanenge vachitengesa.
Ndo vari kuwepa vakomana musiti kuti vatengese mari saka ndinofunga kuti vachasungwa vachiita sekunge ndo mutemo washanda pane vanhu vashoma vasina vanovadzikinura kana vakanga vaenda kune mapurisa vachaburiswa bhotsefu vachafona imari yavo vachiti buditsai vanhu ivavo.
Imwe nyanzvi yezvemari vachishanda vakazvimiririra vaJohnson Takawira vanoti mutemo haupedze dambudziko riripo sezvo vanotengesa vacharamba vachitengesa vachishandisa dzimwe nzira dzisingazivikanwe nemapurisa.
Kuti vacharamba varimo but vanenge vane new strategy yekuti vatenge vachava nemafone numbers ese evanhu vakasiyanasiyana ndiye chagamari saka vanongochinya maposition vanogonaisa business ravo vari ipapo zvavo kuti even mapurisa chacho vane vatova nenetwork navo.
Mutemo wakadzikwa nechina uchashanda kwemwedzi mitanhatu uye kuti urambe uchishanda kudarika mwedzi mitanhatu hurumende inofanirwa kupasisa mutemo uyu muparamende. Munhu anosungwa nemutemo uyu anogona kupika mujeri kwemakore gumi. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chiguriwa.
Pavakange vachikurudzira sangano reUnited Nations kuti ripindudze mashandiro anoita bazi rayo rinoona nezvekodzero dzevanhu reUnited Nations Human Rights Council, mutevedzeri wemutungamiri weUnited States vaMike Pence vakati nyika yavo yakazvipira kuchengetedza runyararo nekodzero dzevanhu. VaPence vakati America yakazvisungira kukurudzira kushanda pamwe chete kwenyika dzese nokuchengetedza nokuremekedza kodzero dzevanhu pamwe chete nokusununguka kwevanhu vese. VaPence vakapamhidzira vachiti nyika zhinji hadzisi kutevedzera zvinangwa zvesangano reUnited Nations uye bazi rayo rinoona nezvekodzero dzevanhu riri kutombundikira nemufaro avo vanonyanya kutyora kodzero dzevanhu. VaPence vakati vanoshamiswa kuti nyika dzinotyora kodzero dzevanhu nekusunga avo vasingatendirani nehurumende dzavo dzakaita seCuba neVenezuela ndizvo dzinonzi dziongorore vanhu nenyika dzinotyora kodzero dzevanhu. VaPence vakapamhidzira vachiti United Nations nenyika dzese dzinofanira kuremekedza kodzero dzevanhu zvine masimba nokushinga. Vakatizve mauto ekuBema anofanira kurega kushungurudza vechitendero chechiMoslem veRohingya avo vavakabisa munzvimbo dzavo nechisimba. Vakati United Nations inosungirwa kuuyisa runyararo kuvanhu ava nekukurumidza. VaPence vakati kana tese tikazvipira kuburitsa chena pese panotorwa kodzero dzevanhu nepanopunzwa runyararo tinogona kuvaka nyika yakanakira vanhu vese ramangwana. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeUnited States. Maverengerwa neni Tanonoka Wande.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu cheDynamos chotarisira zvakare rubatsiro kubva kuvavakidzani vacho veCapes United. Michael Kariati anotipa nyaya iye.
Mwaka miviri yakateverana muna 2013 na 2014, Dynamos yakaroverwa zvikwata zvayaikwikwidza nazvo nevavakidzani vavo veCapes United ndokuwana mukana wekutora mukombe mukuru weKasolaga Premier Soccer League. Chitatu chapfuura, makepekepe akarova Chicken Inn 1-0 ndokupa Jana Musimukana wekuwedzera mapoints eutungamiri hwavo patafura yekasolaga Premier Soccer League mushure mekunge maglamour boys akanoita mangange 1-1 neshabani mine kumaglass stadium. Mangwana Dimbare iri kutarisira zvekare rubatsiro kubva kuma Green Machine apo makepekepe akananga kuzvishavane kumandava stadium kunosangana ne FC Platinum iyo yakasiyana nemapoint maviri chete nedynamos pamamiriro akaita zvikwata iko zvino. Svondo rese vateveri veDimbare vanga vachitaura kuti vari kuda kuti Capes United ivarovere kugona kunenge kudada kuti vawedzere mapoints avo vari pamusoro vacharisira kurova Harare City iyo vari kusangana nayo muRufaro Stadium nesondo. Chiri kunyanyoshamisa ndechekuti vamwe vatsigiri vemakepekepe zvekare vakaita sava Innocent Mtena vari kuda kufadza vavakidzani vavo veDimbare nekuvarovera kugona kunenge kudada.
Kuona ne 4 minute Capes mazano ndikona Capes chinohwina 1-0 ibva ne 3 points ku ovindo zvataurawo kuti zvifadzewo shamwari dzedze Dynamos Capes inenge yadi yakolekita mapoints makolekita yakaita pachicken ini.
Asi muongorori wemutambo wenhabvu vafara ikambamura vari kuyambira Dynamos kuti isatarise zvichaitika pamutambo weCapes United neFC Platinum asi kuti vagadzirise matambiro avo ayo adzikira zvikuru apo vatarisana neHarare City.
Harare City ine mukana wekudya chikwata cheDynamos and Dynamos haisi kutamba matambiro yaiita kunzi chazunguza ichityisa and Dynamos yaiti mungasangana nayo muRufaro kana iri pahome itimu yekuti munoziva kuti Dynamos inenge ichitotyisa ichohwina mutambo iwoyo asi ezvinezvi 3 games on the trot havasi kukwanisa kunge vachiburitsa maresults.
Mimwe mitambo iriko ndeiyi: Mugovera Black Rhinos vs Haumine Rufaro Stadium, nesondo Wange vs Blower City Colliery, Triangle vs Yaja Gibo, Bantu Rovers vs Shabani Luveve, Chapungu vs ZPC Kariba Ascot. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa nezvekuratidzira kwaitika muHarare nhasi uye kusungwa kwevamwe vanonzi vanotengesa mari nekutorerwa maresinesi kwevanodhurisa zvinhu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vaimbova nhengo yedare reCongress muAmerica vaMel Reynolds vavanikwa vaine mhosva yekusabhadhara mutero kuhurumende yeAmerica. Dare remuChicago rati vaReynolds havana kubhadhara mari yemutero kubva pamari yavanonzi vakapiwa inodarika mazana mana ezviuru zvemadhora yavakapiwa nemumwe muzvinabhizimusi wemuChicago vaLZ Agnesbottom. VaReynolds vanonzi vakaedza kuda kuvakurudzira kuita zvechoko muhomwe mukudyidzana kwavo nehurumende yeZimbabwe uye mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. VaReynolds vakaudza dare kuti vaHiggingbottom vaida kuti vamwe vakuru muhurumende yeZimbabwe vapiwe mari nechoko muhomwe. Asi vaHiggingbottom vari kuramba nyaya yekuti vaiita zvechoko muhomwe vachipa mari mumwe mukuru wehurumende yeZimbabwe asina kudomwa nezita. VaReynolds vakatiwo vaHiggingbottom vainge vaita chibvumirano navamugabe kuti vakwanise kuchera mangoda. VaReynolds vakambosungwa muHarare kuBront Hotel vati zvose izvi zvakaitwa navaHiggingbottom vachida kusvibisa zita ravo. Sezvo nguva yadi yapera, regai tingotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vatori venhau vaviri veDaily News vanorohwa zvakaipisisa nemapurisa mukuratidzirwa kwaitwa muHarare nhasi kwakarongwa nemasangano akawanda anosanganisira Reta Jamuka sesijikile. Pastor Ivan Mavarire vamiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende mukuratidzira kwakaitwa nevanhu gore rapera. Vatendai biti vanoti ndiwo mutungamiri chaiye webato rePeople's Democratic Party. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, tinoimba kuti muchange minisi zvakare mangwana anokuonika ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 29 kumpandula 2017 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Yenamhla besikekisela njengenhlanganiso ezijiyeneyo ku-hashtag sesijikile nezinye inhlanganiso ezigoqela ke i-ARTUZ lapho ke bejekisela ngendaba yokuthi sonke njengabatsha losizulu wonke jikelezi asilamali ngendaba yokuhleswelakala kwemali elizweni.
Kulabantu abathathu abagoqela intathelo izindaba ezimbili zeDaily News abalimale kakubi ekutshengiseleni okwenzakale eHarare lamhlanje bekhonona ngokusilela kwemali emabhanga. Abaphila ngokuthenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe esitaladeni zeGwanda bebezisebenzela bengagqize qhakala kungelani lomthetho obavimba ukwenza lokhu oyethulwe nguhulumende.
Eningi besezedlule abafundisi abalitshumi lantathu abakwanisileyo ukuthi beye rejista kwenzela ukuthi bekwanise benike imvumelo yokuyavota baphiwe amaslipi abo bekubathatha ngathi imzuzwana emhlanu.
Abafundisi benkonzo zesikristu ezitshiyeneyo zakoBulawayo bamanyene lamhla bayabhalisa kuluhlu lwabantu abazavota kukhetho oluzayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulabantu abathathu abagoqela intathelo izindaba ezimbili zephephandaba leThe Daily News abalimele kakubi ekutshengiseleni okwenzakale eHarare lamhlanje bekhonona ngokusilela kwemali emabhanga. Lokhu kutshengisela bekuqoqwe inhlanganiso yeTa Jamuka sesijikile kanye lenhlanganiso yababalisi bemaphandleni iRural Teachers of Zimbabwe. Ezinye isitolo zivaliwe ekuseni kulandela imbiko yokuthi kuza kuba lokutshengisela okuphiwe igama lokuthi izikhwama phandle kumbe homwe panze. Kubikwa kubhaliswe kukhaliswe impopo ngamapholisa lanxa kungazakali ukuthi bangaki abatshaywe izinhlamvu. Intatheli zindaba ezizimeleyo ezilimeleyo ngumugobe Tafirenyika lo Brighton Goko. UTafirenyika uthe uzwe kudubuka emoteni yamapholisa wezwa esewela phansi waqaleka wathi ephaphama wavuka esopha ekhanda. Imitshina yakhe yokusebenzisa ibikwa inyamalele. Sixoxele siphathamandla seTa Jamuka sesijikile umnumzana Gift Siziba laye obesekutshengiseleni lokhu.
Yenamhla besitshengisela njengenhlanganiso ezijiyeneyo ku-hashtag sesijikile nezinye inhlanganiso ezigoqela ke iARTZ lapho ke besitshengisela ngendaba yokuthi sonke njengabatsha losizulu wonke jikelele asila mali ngendaba yokuswelakala kwemali elizweni lapho ke i-riot ke yahlasela ke izindawo zonke kuqala ke isigete town lapho bebejika khona ke ama-tear gas njalo bafika ukuthi bavala ke ama-ofisi e-ARTZ okubuye khona i-riot yabantu abangamachumi alintathu nanhlanu
bakhona yini ababotshiweyo
Ah, ikubake babamba nje abantu kodwa babachiya ke singazi nxa kuyikuthi ekuhlukaneni kwethu labanye abahlukene ngoba bebelandela abantu beba identify ukuthi laba yikade betshengisela ke ukuthi bebabopha so ngingazi sisazama ukuthi kathesi sibe sizama ukuhlanganisa ke ulwazi nalaba ebengazibebochiye kodwa ke kulabanye abachayiweyo esesibahambisa ukuthi bethola ke uncedo ke counseling service unit.
Besizwe ukubana ukutshengisela lokhu kuzaqhubeka amalanga ambalwa. Lokhu kuyilo yini uhlelo lona?
Vela siyele emuva ngenxa yokuthi udubo lokuselakala kwemali liyaphambili. Umali siyaphambili lathi siyaphambili nokutshengisela. Uma besima lathi siya. And ngokuma kwesimo kutshengisela ukuthi indaba yemali iyaqhubeka siyaphambili kuswelakala kwayo. Lokhu kuzayenza ukubana ke uzulu wonke jikelele abantu behlangane kuhlangothi zonke zezibabo ukuze betshengisele ukuthi uhulumende azwe ke ubani abantu bathi.
Yena uzulu. Uyakuthukumela phezulu yini kumbe ngabantu abalutshwana nje abatshengisela?
Uyabona indaba yokuthengisela ivele yona labantu laba abaqalisayo ke. Kodwa wanazelela uzulu wonke jikelele ke. Usele lentshukuntshu abantu ke bonke bakulokusivumelwano mayelana lodubo oluhlasela ilizwe. Njalo lokubana ke udubo lolu kufanele ke luqedwe ngendaba yokuthengisela. Lokhonapho ke kulesivumelwano. Ebantwini sokuyindaba ke ukuthi abantu behlanganisa amakhanda njalo lokuhambisa ke lelo lizwe ebantwini
umnumzana Gift Siziba isiphathamandla senhlanganiso yetajamuka sesijikile ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare Uhulumende uthi sokuzethula umthetho ozakwenza kube licala ukuthengisa imali yakwamanye amazwe elilesigwebo esifika iminyaka elithumi umuntu evalelwe entolongweni. Lokhu kulandela ukusilela kwemali emabhanga lokwehla kwesisindo semali yohlobo lwama-bond notes ethulwa njengendlela yokuqeda udubo lokusilela kwemali emabhanga. Uhulumende wathi imali yama-bond notes izakwala ilesisindo esilingana lesedola lemelika kodwa isisindo lesi sesehle kakhulu okokuthi abanye ikakhulu abathengisa imali esitaladeni abaziwa ngegama lokuthi ngosiphatheleni bethengisa imali lengesisindo esiyingxenye yedola lemelika. Okunye okubangele ukwehlulwa ukwethulwa komthetho lo yikuthi intengo ibisile zigaba ezintathu kusiya ngokuthi umuntu usebenzisa imali yohlobo luphi kumbe ikhadi lebhanga. Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Albert Mhlanga utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi umthetho lo awusoze uphathise umthetho welizwe ngoba umnotho welizwe usumi nganxele.
Imthetho leyi ibekiwe osokuzayenzakala abantu namhla eHarare batshele bethwele nzima begotshanisana namapolisa labo kuthiwa ngosiphatheleni. Kodwa into ezayenzakala kabasoze bababoneke ezidini labo siphatheleni sebezayathatha ezindlini zabo bese besebenza ngamafoni kodwa imali yabo ingatholakali elizweni. Esikulanzelelayo yikuthi abantu kufanele ukuthi ngayibo abangabe bebotshwa kumbe bathwaliswa nzima nguye uChanamasa uminista loGovernor bobabili ngoba kuyakhanya lama-statement awenzayo ukuthi athiyene sebesolana. Namunye ngomunye sekhomba omunye ngomunwe kodwa kuyazakala ukuthi bona ngobabili sebayehlile kumsebenzi sokumele bayehlale ekhaya labo bake baphumule kungena abanye.
Manje lokhu esikuzwayo ukubana uhulumende usefuna ukubhodabhoda ngendawana zonke ekhangela ukuthi ngobani abakhweze intengo lokunye kunjalo. Ubona ungani uzenelisa yini ukuthi ayenze lokho okuthiwa i-price control?
Uhulumende wabe wakuzama khonokho ukuthi balinde abantu bengajinti izintengo ezitolo zabo, kodwa into ekini senzakala abanikazi bezitolo bayafihla impahla zabo lezo eziyabe zibhekise ukuthi zithengwe ngemalini, labo bezithengise ngasitha. Okuyikho lokho okuqalisa khona i-black market. Awusoze uthole lutho ezitolo, konke kuzabe kuphandle kwezitolo kuthengiswa ngentengo ephezulu. Lokho esikuthi i-black market.
Umnumzana Albert Mhlanga ngusomabhizimusi wakoBulawayo ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekhona le koBulawayo. Kunjalo nje abaphila ngokuthenga impahla kwele Botswana besiyayithengisa eZimbabwe bakhala ngokuthi ukusilela kwemali elizweni sokuphazamise kakhulu ibhizimusi labo. Kubika uMartin Ngwenya.
Abanye abeZimbabwe abangena eBotswana ukuthenga impahla yokuthengisa eZimbabwe bathi ibhizimisi labo lehlile okumandisayo kulandela ukusilela kwemali eZimbabwe okuqhubekela phambili. Uhulumende weZimbabwe usele ezama ukuvimba lapha nalaphayana ngemva kokusilela kwemali kanye lokukhwela kwentengo ikakhulu kuyona le iviki. Lokhu sekuthiye abanye abathenga impahla kwele Botswana bekhala ngokuthi impilo yabo isizaba lukhuni ngoba ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi eZimbabwe kade bethembele ekuthengiseni impahla. Unkosazana Irene Moyo uthi njengoba inengi seliphila ngokuthenga lokuthengisa, ukuswelakala kwemali kuzatshiya inengi lilimele.
I-cross border trading yiyo abantu abavele sebephila ngayo, esinjengayo i-formal employment ngenxa yokuthi akula msebenzi. So ukuswelakala kwemali lokhu kuya-affecta i-business ngenxa yokuthi nxa uyithole lawe ngemali ephezulu sokumele ukuthi ukhweze impahla zakho ozithengisayo okuzagcina ku-affect i-business plus yemithetho le ekhona ebhodi engazwisisekiyo.
Kukanti ophila ngokuthengisa okufana le mithi yenkomo eBotswana njalo ethenga impahla yokuyathengisa umkambo we-flea market koBulawayo, umnumzana Rodney Moyo uthi uhlobo lwemali yama-bond notes lukhithike isisindo esiningi uma kuqathaniswa lepula leBotswana. Lokhu uMoyo uthi kuzabulala ibhizimusi lakhe.
Ya, sibhekele nobuzima obukhulu kakhulu thina ma-cross-border traders. Imali ayitholakali ekhaya, le encane oyitholileyo iyabe li-bond eBotswana emashopu ayisebenzi. So kumele unqa ungene eBotswana uqonde ubo siphathelene no black market. Ngale bazafika bekuyitshele ukuthi imali yakho ye half ye price yayo oyazi eZimbabwe. Okuthi ukuthi i bond elilodwa yi 5 pula, i 2 bond esilayo iba yi 10 pula. Sure ulutho oluthengisa oluthengileyo uluthengisa ngemali enxa sofika ekhaya.
Kusenjalo ukuthenga amafutha ezimoto eBotswana ngabeZimbabwe kuyakuqonga iningi lesiyathengisa emkambo omnyama. Amafutha ezimoto aseqalile ukuswelakala eZimbabwe kodwa uhulumende uyala ukuvumela abantu ukuthi bangene labo bevela phandle kwelizwe esithi ayatholakala ekhaya. Kodwa umnumzana Moyo uthi uhulumende kantshintshe lesi sinqumo.
Ujubo lungenile sibe eZimbabwe njengoba libona amagala neboda egqile amagaraji wonke. Kambe shuya nxa igaraji lizagcwaliswa ngamagalane uhulumende uluza malini. Khathesi sokufikile isikhathi sokuthi uhulumende avume ukuthi sesilekile ayekele abantu bengene le petroli ngendlela eziqondileyo kunokungena nayo ngeganga. Engena ngeganga la ipetroli khona asikwazi ukuthi iyaqondene ezibotini ngoba abantu balakho ukungezelela kwenzela ukuthi bathole amaprofit amakhulu njengoba imali yakhona beyithenga nzima.
Iningi eZimbabwe lisele libambe wangaphansi njalo lethukile uthi okwenzakala ngalwana umnyaka 2008. Lapho wawusilela impahla eningi kungabe sekuphendukile. Impahla eningi iqongile ezitolo noma nje uhulumende esethumele inhloli ukuthi zibone ukuthi intengo iyehliswa kodwa kungahlaliseki ngeyakusasa kuyaqhubeka elizweni. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 seHebron kwele Botswana.
Live talk lamhlanje sixoxa ngokutshengisela okwenzakale eHarare namuhla abantu bekhala ngokusilela kwemali emabhanga. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. le Studio 7 esagaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zakwele Afghanistan zithi kule bomba ebelithiywe emzimbeni welunga leqembu labalwa becatsha besimuslim abedlulisa amalawulo elidubuke labulala abantu abayisithupha njalo kwalimala phosi abangamathumi amathathu endaweni yokukhonzela esigodlweni iKabul lamhlanje. Umanyano we-United Nations suthumele ibutho ukuyalondoloza ukuthula lokuvikela abantu makhaza ngempumalanga yele-DRC ngemva kokulwisana okuqhamuke phakathi kwebutho likahulumende la maqembu alwisana laye. Abafundisi benkonzo zesiKristu ezijiyeneyo kobulawayo bamanyene bayabhalisa kuluhlu lwabantu abazavota kukhetho oluzayo namuhla. Isikhulumeli seChristian Alliance umnumzana Useni Spanda ongomunye wabafundisi laba uthi injongo yabo enkulu ngeyokukhuthaza abazalwane babo ukuthi labo bayebhalisa ngobunengi.
Emini besebedlule abafundisi abalitshumi lantathu abakwanisileyo ukuthi beye rejesti kwenzela ukuthi bekwanise benike imvumelo yokuyavota bathiwe ama-slip abo. Bekubathatha ngathi imzuzwana emhlanu, abanye bethatha imzuzwana elitshumi umuntu engatholi konke akudingayo. Kuzelelwa imino yakhe kube sokusenziwa konke ade kusenziwa. Bekubathatha engxenye ngathi imzuzwana elitshumi.
Libona abazalwane bewulandela na umzekeliso wenu labo besiyabhalisa ukuze bavote?
Ye, siyabonga kakhulu. Sizama ukuthi abantu bebone umzekeliso ukuthi ama-bishops akuqakathekisa nabafundisi baqakathekisa lindaba yokuya register ukuthi umuntu avote enxa yokuthi nangomvulo iviki yonke le elandelayo. Siyaqhubekela phambili lokhu sihamba la maxuku ayehlukeneyo abafundisi ababesiya register ukuvota. So kufiqalise namuhla, kodwa iviki le enye elandelayo sizaqhubekela phambili abafundisi lokhu behamba njalo siyabe sikwenza mgceke kubo makhalakhukhwini sikubofaka kubo WhatsApp kwenzela ukuthi abantu bebone le mfanekiso eyabafundisi babo bevela kebhalisa eyabafundisi babo bethengisela ukuthi lindaba iqakathekile. Sibona ngani lokhu kuzayenza ukuthi abatsha abasemabandleni ethu labomama labobaba basukume ngobuningi babo besiya khona ngale ukuya register ukuvota.
Umnumzana Useni Spanda ngumfundisi njalo uyisikhulumeli senhlanganiso ye-Christian Alliance. Onke wabalilunga ledale lePhalamende eleCongress eMelika umnumzana Mel Reynolds utholakale elecala lokwehluleka ukubhadala imithelo izolo kudaba oluveze sobala ubudlelwano babanye osomabhizimusi beMelika lohulumende weZANU-PF. Ekuthonisweni kwakhe uReynolds wethese omunye osomabhizimusi umnumzana Elsie Higgins Bottom icala lokudlelana loMongameli Mugabe waze waphiwa umgodi wokugebha igolide eMarange. Kodwa umnumzana Higgins Bottom ukulandule lokhu asenelisanga ukukhulumisana leziphathamandla zeZANU-PF. Kwezemidlalo lamhlanje, umqeqeshi weqembu lenguqu ele-Highlanders u-Elroy Agbay uthi iqembu lakhe libhekane lomdlalo onzima kakhulu ngesonto lapho elizadibana khona lele-Chickenin emdlalweni we-Castlelager Premier Soccer League. Kuviga uJoseph Njanji.
Imidlalo yenguqu esigaba sekhasi laka Premier Soccer League ingena kuviki lamashumi amabili lesikhombisa kulimpela viki, njalo imidlalo iyaqala kusasa ngomgqibelo lapho iqembu leBlack Rhinos lizemukela khona elehawumayini enkundleni yeRufaro. Ngasemandaba iqembu leFC Platinum lizadlala leCape United, kuthi iqembu leNgezi Platinum lizadlala leLecholocho enkundleni eBaobab. Zombili FC Platinum leNgezi Platinum zulisa ukuphakamisa isicoco lonyaka, ikanti iqembu leCape United okuyilo eliphethe isicoco ngemva kokunqoba nyakeni yaliselalo ithuba lokusivikela, kodwa lidlala kuhle kulezi nsuku. Kuthi eLecholocho lona lizama ukubalekela ukugunyulwa kusigaba saphezulu ekupheleni kwesizini. Imidlalo izaqhubekela phambili ngesonto lapho iqembu leChicken Inn lizancikelana khona lele Highlanders enkundleni eBarber Fields. Okungumdlalo umqeqeshi weqembu leBhoso uErol Agbi athi awusoze ube lula.
He's also checking in my eyes for the best players he's in this country.
Ngokubona kwami iqembu leChicken Inn yilo elilabadlali bezinga laphezulu kweleZimbabwe, okutsho ukuba sihlala sithola nzima nxa sidlala labo, njalo asivamanga ukulinqoba. Okuqathekileyo njalo okuyisifiso sethu yokuba abadlali bethu abakade belimele bebe sebesilile sidlala labo ngesonto.
Iqembu leHighlanders liqhuba nzima kuhlandla lesibili lemidlalo yePSL njengoba lenelise ukunqoba kanye kuphela kumidlalo eyithoba nembili ladliwa kane, kwathi eminye emithathu iphele lingutshikilobhanqa. Ngakwelinye icele iqembu leChicken Inn ngelinye lamaqembu abalisa eleDynamos eleFC Platinum kanye leNgezi Platinum alwisa ukuphakamisa inkezo yePSL. Kweminye imidlalo ezadlalwa ngesonto, iqembu leBantu Rovers lizemukela eleChapane Mine ngaseLuveve, eleWange lizadlala leleBulawayo City ngaseColliery, eleChapungu lizadibana leleZPC Kariba ngaseAscott, eleTriangle lizanqikelana leleYata ngaseKipo, kuthi eleDynamos lizadlala leleHarare City ngaseRufaro. Iqembu leDynamos yilo elihlezi phezu kwengalane elilemihlobelo ngamashumi amahlanu lantathu, kuthi ngemva kwalo kuleNgezi Platinum kanye leFC Platinum ezilemihlobelo ngamashumi amahlanu lambili iqembu ngalinye, kuthi endaweni yesine kuleqembu leChicken Inn elilemihlobelo ngamashumi amahlanu lanye. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Abaphila ngokuthenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe ezitaladeni zeGwanda ababizwa ngokuthi ngosiphatheleni bebezisebenzela njengensukwini bengaqize qhakala lamuhla kungelani lokwethulwa komthetho olakho ukubahambisa ejele okweminyaka elitshumi. Kubika uVusisizwe Mkhwanazi.
Osiphatheleni bebezihlalele ezitaladeni sikaSoden phakathi kuka-3rd lo-4th Avenue beziqhubela umsebenzi wokuthenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe emphakathini bengelakwesaba. Uhulumende usethu le umthetho omutsha olawula ukuba osiphatheleni bagwetshwe iminyaka efika elishumi uhlala ejele nxa bethe batholakala beqhuba lo msebenzi ezitaladeni. Lokhu kuza ngesikhathi iZimbabwe ibhekane lenhlupho zokungahlaliseki kwezomnotho osekudale usilela kwempahla eningi ugoqela yona imali ngokwayo, amafutha ezimota lokunye. Osiphatheleni abaxoxa lalo msakazo bathi bazaphuma lamanye amaqhinga okubalekela amapholisa ngoba kuyiyo yodwa indlela yabo yokuziphilisa. Mnumzana Gilbert Mathe ngomunye wamajaha abaphila ngokuthenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe othi kakula ngenye indlela njengoba kungela msebenzi.
Njengomuntu ophathisayo emgwaqweni ongusiphatheleni, yiwo umsebenzi ke engiwenza ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi. So lokhu ngikwenza ngoba imisebenzi kakukho, njalo lokhu engikwenzayo ukuthi abantwana baphile. So umthetho omutsha lo okuthiwa ungatholakala uphathisa imali emgwaqweni uyabotshwa iminyaka eyi-10 akusijabulisi kakhulu, nje yinto ezayenza ukuthi impilo zethu labantu bethu kube nzima.
Umnumzana Morris Nkala ocubungula ngezombusazo ukuthi kuyize ukufaka imithetho efana lale ngoba labo abathumela ospitaleni ezitaladeni kuyiziphathamandla ezingamapholisa lezikahulumende.
Ah, singakuthi thina sibozothi imithetho sijile laba abathengisa izimali sokumele babotshwe abo-10 years, but lokhu sibabone emgoqweni lo. Simanga ukuthi kathi bona bavele basebenzele obani, ngoba iningi labo sizokuthiwa abanye abafazi bamapholisa abanye basebenzela bona abakhulu abaye babenza leyo mthetho. So yikukhuluma nje sicabanga ukuthi bazasusa emgoqweni bona bengasuze basuse, bazahlala beyithengisa imali ngoba bakhona esibazi ukuthi bayifuna i-foreign currency abazahamba bayisebenzise.
amandla emali yohlobo lwebond note lokhu iphansi lapho iqathaniswa lemali yakwele South Africa iRand ngoba kunje ibond note elilodwa libiza amaRand athoba munemunye 9 rands kuthi idola lakwele Melika libiza amaRand alishumi lantathu 13 rands imizamo yokuxoxa lamapolisa ngalolu daba yehlule ngingupraxedes Jeremiah weStudio 7 ngise Washington DC lapho bengilibalela udaba olulotshwe nguVusisizwe Mkhwananzi owendaba zeStudio 7 eseGwanda.
Kuwoza Friday lamhlanje sinanka Usama Mosi lo madlela sikhobokhobo ephethe idlalate lakhe lakuqala elilesihloko esithi idlozilolaka. Umadlela ungumzekeliso osobala owempumelelo umuntu angayithola nxa esebenza kanzima empilweni. Uqale engusomafilimu njalo engumlingisi, wakhula wadlondlobala waba ngumhlabeleli othakazelelwa nguZulu weZimbabwe jikelele. Phezu kwalokho usesetshenziswa njalo ngamankampani ukuthengisa impahla zawo i-advertising ngesiNgisi. NgoNtulikazi uMadlela uthole imvuzo emithathu emkhosini weBulawayo Arts Awards enanzwa ngokuphumelela kwakhe kwezokulingisa lakwezomculo ikakhulu kungoma yakhe Ungamnanka Usama Mo. Kambe uthini ngokuphumelela kwakhe okungaka uSikhobokhobo?
Uhambo lakubona lufana nokusuka enkhaya uye eGoli. Hawu uhambo olukhulu kakhulu, kodwa ke sesihambe sahamba sazafika lapho esifika khona.
Wabuthile mpela ama-awards koBulawayo, uzwe njani?
Kusijabulise kakhulu, sibonge kuBulawayo, sibonge kubana laba bantu abase bathatha initiative yokuqala yena le nto kuthiwa iBulawayo Art Awards. Hayi, sibonge kakhulu.
Kade ngasukume kompane mina phambi kwendlula. Ngathi ngobokobo ngikhulunya kuhlonipha mdala wami. Kodwa isingiqedo zamami. Ngathi kufistulu. Awubonanga wena.
Uthe uloba lingoma yini obuyicabanga?
Muntu wenkosi, eqinisweni akukho okukhule ngathi nangikucabangisa. And angifuni ukuthatha i-credit entweni engazi ukuthi yenziwe nguNkulunkulu ayenzanga yini. Mina nje kwafika emqondweni nami ngangena e-studio ngadlulisa ngayenza lokho kumele ngikwenze. Kodwa i-credit must go to the Father in heaven, uNkulunkulu.
Kudla lade lesibili uyabunanka bani?
Usamanu. Ukhona esifikile emqondweni ethi kathi samanu unjani? Iyo mbona hati ya vikichi mapambili ni inye eti majazana. Leo kese ni performa live majazana. Haba nitutele ngatiba ibamba ngani.
Lina la haho kimo tusi wa shimane. O tusa mangi.
Kitusa bigi. Usung veza ndu. Usung veza ndu. Kipu mshisho zanu mjale.
Amna kutamambo. Ambe tutamambo.
Akuphosela ukugcina madlela.
Sithanda ukubonga ngoba kuhlale kuthiwa isizwe sakithi isizwe esingakwazi ukusupportana. Kodwa mina ngifuna ukutsho ngithi kuthi ukuthi ukuqala ukusupportana sekuqalile. Ngoba mina ngihamba indawo eziningi kakhulu, amapisi elufane, abantu bajabula ngendlela eyisimanga. Ngiyathandaza ukuthi isizwe sakithi sikwazi ukubona ama-artist akiso ukuthi nawo aphiwe lokho akuthiweyo. Bangaboni kuphela iSouth Africa ingathi yiyo phela ehamba phambili. Yes, of course, banako lokho abafunako, siyabonga. Kodwa nathi ukukhona uNkulunkulu afithe khona, sicela indlebe siziwe nathi ukuthi siyakwazi ukwenza kwenzeke kuhle.
Riyaleboga ntate Sikhobokhobo.
Ya, riyaleboga.
What's your fight? Hey, ya unanga Joe.
Ngiyakunanka jo ngusama mo madlela sikobokobo ehlabela ke kamnandi ube kuhlelo Woza Friday ugqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngontungamili inkomo lingayika channel yalandela uhlelo lwe live talk libe lobuso babuhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.